A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 9th, 2016. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are going to be looking at the cash crisis currently affecting the country and what women are doing to avert the cash crisis. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930 and 5940 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But women, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina, chemadzimai, don't forget to join us.
Ole sine lobo mama. Lisila kwenjalo ukuthi lisithole ebulenjini ku internet ku webs. Website yetu eti voa.voazimbabwe kumbe njalo voashona.com kumbe njalo voaindebele.com.
And don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio, the number 7, as we are now live streaming. So you can actually join the conversation right now. Go to our Facebook pages.
Uya mutamba kubvisa vachifi marosa ndiko betiri nyaya yemari iri kutonetsa kuno zvokuti hakutiwanikwa kana dhora chero ukawana vono kupawo mari kuisirwa mumaekogeshi ari kwaya haisi kutombowanikwa mumashopsi unotonzitenga neekogeshi iyoyo uchingoshandisa mari iyoyo irimo haupuhwi kana chenji kana chii unotoona nhamo kumirira pamaraini even chero mumabhengi chaimo chaimo hautenderwi kutora mari inodarika 500 dzimwe nhambo unogona kupuhwa kana 200 vanhu kana kuti dzimwe nhambo munotoishayiwa hakuna kana chiri kufamba kuno saka hautombonzwisisi kuti chii chiri kuda kutora nzvimbo goza mari haisi kuwanikwa kana chero uno munhu uchitengesa zvinhu zvako hautombowani kana seri hakuchina munhu uchabhadhara chinhu nekechi yezvino unongoita zvokuti ongotoita zvokutongotorerwa zvinhu zvako chero uchitengesa wozomirira kuti hamenope ndichabhadharwa akaone uchitambura chero uchida hupfu hakuna chenji yeunozoterwa vanongotaura kuti hakuna saka zvakaoma
zita rangu ndinonzi Johana Mamombe. I'm a former student activist from the Zimbabwe National Student Union, ZINATU. Ndiri muno muOccupy Africa Unit Square. Kunyanya-nyanya takatarisana nenyaya yekushaikwa kwemari muZimbabwe. Nyaya yecash crisis. Hatisimbozoregedza kuramba tichiregedzera nekuti vasungwa. Kunyange vakasunga vamwe vedu 17, tikuramba tichimuka tichigadza momentum tiri muno muAfrica Unit Square. Because kusunga kwavari kuita vanhu havasi kusunga the idea iripo kunyanya-nyanya nyaya yemari yatakatarisana nayo because tiri kuona kuti mabasa hamuna munyika yezimbabwe asi vashoma ivavo vane mabasa havachawani mari dzavo mumabhengi vaakushandira ngozi here munyika yezimbabwe asi zvese zviri kukonzerwa naRobert Mugabe netimu yake yeZANU PF saka zvinhu zviri kutirwadza saka kunyange vakasunga sei tisusu hatisi kuzomira kuramba tichiokupaya nzvimbo yemuAfrica Unit Square nekuti mumwe nemumwe wedu ane kodzero yekunge ari muAfrica Unit Square inzvimbo iri free mumwe nemumwe anofanira kunge arimo saka isu hatisi kuzomira because havana kusunga idea we are saying that we are not going to be stopped by the arrest that we have been here in the Occupy Africa Unit Square right now we have our 5-6 end game that we are holding in this Occupy Africa Unit Square. Yes, they've arrested some of our comrades. They've arrested some of our female comrades here in the Africa Unit Square. But we're not going to be stopped because even if they arrest us, even if they beat us, even if they harass us, we're not going to be stopped of occupying this Africa Unit Square because we believe that it's about an idea. If they arrest an idea, then it means no one is going to occupy the Africa Unit Square. But as long as they are not going to arrest this idea, we'll keep on occupying this Africa Unit Square. Particularly, looking at the cash crisis that is here in Zimbabwe, you find that most of us or most of the youth, we are not employed. We are unemployed here in Zimbabwe. So those few individuals, our parents who are employed in Zimbabwe, they are no longer getting their cash. How can we survive in a country like this? How can we survive in this situation? Because we need food to eat. We need our sisters and brothers to go to school. And we are staying together to the end. We are still going to occupy this Africa Unit until Robert Mugabe steps down, until the government stepped down. We want this crisis to be solved.
My name is Obed Shaurura Gutu. I am the national spokesperson of the MDC led by Dr. Morgan Richard Changirai. Kaona kuti nengo dzedu dzeparliament ma members of parliament edu vachaita motion yekuti vamangunjika vakundikana ngavasiye basa. Ruzhinji rweZimbabwe rwayaura vanhu vari kuvatapa makiu muchando muno vachida kupiwa mari vachishaya mari dzavo kumabhengi zvotorwa navamangunjika zvokuti mabhondi notsi achauya chete ivanhu vachiti mabhondi notsi hatimadi zvotaridza kuti havasina hanya navanhu. Saka tiri kuti chero motion zvayo ikasabudirira nokuti hatina manhamba akawanda asi tinoti muchishona ashunya arwa.
Welcome if you're just joining us tonight on the Women's Roundtable. We are looking at the cash crisis currently facing the country and how women and families are coping with the stringent bank withdrawal limits set by local banks. What are your views on the issue?
And today, the opposition MDCT issued a statement calling for the resignation of the Central Bank Governor, John Mangujga, for failing to avert the current cash crisis facing the country. In the statement, the MDCT said, quote, Mangujga has got only one option left, and that is to resign in order to preserve the little dignity, if any, he is left with. Only a wholesale and complete change of government will be able to extricate Zimbabwe from the prevailing financial and socio-economic mayhem. End of quote.
PJ, that's correct right there. And I had the opportunity to speak to the MDCT spokesperson who said they are going to be calling on their members of parliament to present a motion in parliament calling for the resignation of Governor Mangunjga for failing to come up with innovative ways of solving the cash crisis. We were unable to, however, get a comment from Mr. Mangunjga himself as his phone was not being answered. PJ.
And Zimbabweans in the diaspora are feeling the pinch as well. So they are also saying they are being affected by the cash crisis as the money they are sending home through money transfers like MoneyGram, Western Union, and so many other means. Their relatives are not getting the money timelessly. The Reserve Bank also announced that it will be introducing bond notes in October, which has led to people carrying out panic withdrawals from the bank. Many are saying this is reminiscent of the 2008 era when there was cash shortages and food shortages. But Mr. Mangujga is reassuring the public that the bond note will actually help to alleviate the shortage of cash.
Yes, PJ, and we've seen pictures coming in from many places in Harare where we've seen long lines of queues of people waiting to withdraw their money because they're saying like 2008, they may wake up with their money being translated into bond notes. So everybody is panicking and withdrawing their money.
Yeah.
But we want to hear from you, our valued listeners, your views on the issue.
Yeah. Siyalambulela kuhlelo lethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama kuluhlelo oluphansi kwelife talk kodwa ke ngolesine maviki wonke kulapho ke esihluza indubo izangikhathaze ukuphumelela kwenhlelo zabomama empilweni yabo yansuku zonke. Siyakwazi ukuthi omama yibo abaphethe imuli, yibo abadibana lenhlupho la nxa kungakuthiwa kulokusilela kwezinto ezinje ezinjengamanzi yithi esihamba isiya kukha amanzi, kungaba yikusilela kokudla yithi esihamba siyaphandela imuli ukudla. Nanku-ke namhlanje sikhuluma ngokusilela kwemali. Kuthiwa emabhanga lapha uzabona indwendwe zizinde abantu belindele ukuthi bathathe izimali. Abayamabhenga labo bakhala ngokuthi kabalayo imali yangkhona. Baqala besanika abantu i-$500 amakhulu amahlanu amadola. Kodwa kayikhathesi kuthiwa sebenika $100 kuphela. Okuyinto ehlupha abaningi. Yikho ke sithena namhlanje kasihluzeni sibone ukuthi sibonisane ukuthi singenza njani ukuthi udubo lolu lungakhuli kangako.
Aiwa, PJ Iroidama. Tombonzwa kamutakunanzwa kubva kuna Cynthia Mare achikurudzira madzimai kuti teererai chirongwa chenyu che Life Talk. Tisataenderera mberi.
moto wako ngaubvira bvira bvira ey ngaubvira bvira bvira moto wako ngaubvira bvira bvira ey ngaubvira bvira bvira makadiva tereri ndini wenyu Cynthia Mare muimbi wekuZimbabwe musakanganwe kuterera Women's Roundtable china choga choga muna Marvelous Mutlanga Nyahuye na Plaxedis Jeremiah pano pa Studio 7.
Moto wako ngaubvira bvira bvira ey ngaubvira bvira bvira moto wako ngaubvira
I want to notenda Cynthia Mare nasi muchirongwa chedu che Women's Roundtable tiri kutarisa dambudziko rekushayikwa kwemari ratarisana nenyika tiri kutarisana kuti madzimai vari kuzvigona sei kumukuraramisa mhuri zuva nezuva tombonzwa pari zvino kubva kuna mbuya mutamba varivo kubikita kumasvingo vachitaura kuti kwavo kumasvingo zviri kuendeka sei
kugadzirisika kwachona chaiko chaikoka mari imwe yanga iri nyore kuti ingade isina kuderedzwa valiu yachona marani ndo anga achitombowanikwa nokuti vanhu vazhinji vari muno vari kunze vari kunana South Africa saka chero vari kutumisirwa mari veikoko kunoku vari kungoona nhamo because mari yachona ukati undochinja randi rachona harisi kutenda zvakanaka ukati undochinja uri kutopuhwa $6 saka ndiyo mari yanga ichitombozama kutombeta seiri kuwanda asi hazvichatombogadzirisiki zvinhu zvachona riri kuramba richingodonhiswa unoona kuti hapana chiri kufamba vanhu vatambura hapana nzara yacho zvese zvangobatana hazvichanzwisiki kuti vanhu vorarama sei
saka zuva nezuva imi munoda mari yakawanda sei kuti mhuri yenyu irarame zvakapfava uyezve muri kuzvikwanisa here
isu zuva nezuva chairo chairo kuti tigone kuraramaka chokwadi chaipo chaipo chiripo tina matambudziko akati wandei pamwe tina varwere vanomwa mishonga yavo mazuvano yomunongoziva i vanhu ivavo vari munjodzi yakanyanya kuitisisa because isusu tinogona kutongoswera chero tikashayiwa dhora tinogona kungotsvagawo miriwo tikangowana munyu nezvimwe zvinenge zvichingototifambira bati vanhu ivavo ndo vetiri kuona kutoti ndo vatopinda panyatwa yakanyanya kukurisa havana kana uchavatarisa kana kuti chero vachiwana havo mishonga yavo asi panyaya dzokuti vagone kurarama vachishanda nemari haisi kuwanikwa zvachose
aiwa PJ tanzwapo kubva kuna mbuya mutamba vari kubikita kumasvingo vanga vari kutaura ivo kuti kunharaunda kwavo mari iri kunetsa uyezve vari kuti vaifungidzira kuti pamwe maranzi ndiwo angaite asi pari zvino randi racho riri kuramba richidonha zvokuti vana vavo vari kutumira kubva kusouth africa mari painozosvika inenge yangova mari yepepa aiwa tomboenda kune kamwe kamutakunanzva kuna asisi tariro negitare
kulomunyose kona icimoni
Hello.
Hello. Siyakwamukela Sandi.
So, Adam.
Yeah, kunjani mam?
Ngiyaphila lenjani?
Hayi ngiyaphila. Eh, wena ke ungene kuhlelo lwethu, ungasichazisela ukuthi kuyini okwenzakalayo osokubonile wena ngokusilela kwemali?
Izindlela manje.
Yeah.
Kunzima ngoba imali ayisatholakali.
Yeah.
Ukungathi ungatholakali kwemali lezinto emashopu sezivelakala. Vele akusaphileki. Ngoba imali emabhenki akula. Nomfuthi ufuna ukwenzani yonke into yimali. Ehamba ebhenki bese yekunike $10. Ugade iphenduke yamakhomba abesezamadola uyasala le mali uyasala ne-$8 at the end of the day
sebequmile besuka kukhulu la madola besiya ku-$10
yeah iseyamanye amabhenki okhethu sebenike ama-$10 akusela mali
akusela mali
yeah akusela mali
ukhuthazani wena ukuthi kwenziweni Nithi ukhuthaza ukuthi kwenziweni ama-bond notes la abuyayo awuboni ukuthi engxenye azanceda
hayi mina amboni ukuthi azanceda ngoba lawo azaphunga ukungena kwesikhathanyana njengaliyani imali yami eyangena kuthiwa ibhiyeri yatheki lam
ye
yikho kuzenzakala futhi kuma-bond lawo
so abantu abayithembi
wabona wambona okuzenzakala kuma-bond notes lokho anokwenzakala kuma-bhiyeri yatheki lawa
Hayi bahamba khona.
Ngiyala ama-bond notes lawo.
Ye, bahamba khona apecingweni.
Okay.
Marvelous. Sandy Ngobe here is saying things are really getting tougher and tougher by the day.
Mm-hmm.
Because from the last information that I had gotten was that the maximum was $100
mm-hmm.
Each withdrawal. But she's now saying smaller banks like KEBS, mm-hmm. Founders, and those building societies, they actually their maximum is $10 now.
Oh, it's so it's getting worse. Situation. Yes, because yeah, I think it depends on the bank, but mm-hmm. That's really sad because you can see your money in the bank, but you cannot withdraw it. So
yes.
That is very sad. But we have an in-studio guest. But before we go to our in-studio guest, let's warm ourselves up with Tarironet Gitare advertising the Women's Round Table.
I am burning like a wildfire. Would you ignite the passion? Won't you love me? I am burning like a wildfire. Won't you love me?
Zitarangundi Tarironet Gitare, and you're listening to the Women's Roundtable, Panopa Studio 7.
Thank you there, Tariro. Like we said earlier on, we have an in-studio guest, Mrs. Ruth N. Mwasi, who has graced us. She's a member of Women of Dominion, a board member, and she's also Love Sisters board member.
So, actually.
So we're very honored to have you in the studio.
Thank you.
Maybe, Mrs. Mwasi, if you can just tell us about the Women of Dominion. What is it about? And we understand you're arranging a very big conference coming up. I know we're talking about cash, but we have some people coming in from Zimbabwe. So yes. Please enlighten us.
Okay, so we are having a Women of Dominion conference starting next week on Thursday. And we've been planning for the past year, since last year. And we're looking forward to it. We have people coming from Zimbabwe, and I'm thinking Canada and probably England, too, coming to this meeting. And all over the United States, we are very excited. Now, I know that the money issue is a problem in Zimbabwe. I've heard even from my niece that she cannot even get $20. So we're praying for those who are coming from Zimbabwe that they will have some cash,
mm-hmm.
Unless they have family here already so they can help them with the cash. But we are going to have meetings starting on Thursday morning up to Sunday. I know I'm going on Wednesday
mm-hmm.
because we're doing an all-night prayer on Wednesday with some of the board members. And I have my sister already here from Texas who came to go to this meeting. So you are all invited and we're excited about what God is going to do through Women of Dominion.
Tombovunza kuti theme yenyu yegore rino ndeipi? Uyezve kana pane vamwe vachada kupinda mu Women of Dominion muchiri makavhura here?
Theme yedu is Showers of Blessing. Kuvhura ndofunga vakabvara nezuro kana nisingakanganise. Nekuti vanga vati kana uchida kuuya one day unotofana register before Wednesday. But ndofunga izvino vakafara for registration. Nekuti vanoda ma numbers and stuff.
Saka imimi musangano uyu unenge uchitarisa chii chaizvo chaizvo kune avo vari muno vangade kuuya kana kwezuva rimwe chete chete?
Vazhinji vakati vada kuuya zuva rimwe chete muswe Saturday. Nekuti muswe Saturday ndopatinonzwa anotaura guest speaker wedu. Achataura muswe Saturday. I think achataura Friday too, but Saturday is the big day. And then tine dinner, special dinner. And vanhu vari kunzi vauye vakapfeka nice long dresses or short dresses, but different colors. Makala e Women of Dominion, which is purple and lime green. So we are looking forward to that, and there will be music and food. Like we'll be dining together and celebrating God's goodness.
Tinoona kuti madzimai mazhinji emudiaspora vanoti uyu ndomubatanidzwa nekuti munenge muri kubatanidza makereke ese. Sei makafunga kuita izvi?
Kana muchiri rangarira tiri kuZimbabwe, madenomination akasiyana siyana anoita mibatanidzwa. Saka since takauya kuAmerica hakuna mibatanidzwa nekuti vanhu vanogara madifferent state vamwe havachitomboenda kuchechi dzavaipinda kuZimbabwe. Saka Pastor Marvelous vaka we are in a vision iyoyo yekuti vanofunga kuti tingaite zvakanaka kuti madzimai ari mudiaspora awane nguva yekuti tinouya pamwe chete tigofunga nezvekumusha nekuita kwamwari kunoshamisa kuti takauya kuno kuti tirumbidze Mwari tichikurudzirana pamwe chete. Saga wakatanga.
Vamwe wangati pasta marvelous. Muno taura marvelous. Varipana baire.
Pasta marvelous.
Yani pasta marvelous.
Yeah. Pasta marvelous. Vano gara ku Indiana. Ndiyo president we Women of Dominion. Saga ndova kwa ene vision yoyo.
Mm-hmm.
5 years ago. Tuluku celebrate 5 years next week.
Mm-hmm.
Yeah. Namhlanje sikhuluma ngodaba lwezemali ukusilela kwemali eZimbabwe kodwa ke sibe lethuba elihle lokwethekelelwa ngomunye owesifazane othandazayo ngomunye engathi sithandaza sonke sibili ngabaqinileyo kwezokuthandaza ukholo lwesiKristu esibambisana lawo. Enake ngumkhokheli wenhlanganiso yomanyano wabomama owalapha eDMV area okutsho ukuba eMaryland eVirginia lakhona lapha eDC. Lo manyano uthiwa yiLove Sisters. Kodwa ke aphinde abe njalo yiboard member yenye inhlanganiso ethiwa yiWomen of Dominion. Lapho ke okubanjaniswa khona omama ombe obasifazana abaningi abakhona lapha eMelika kuhlanganwa okwamalanga amathathu ku-conference eye Women of Dominion. Yikho abuye kade kukhuluma nje ukuthi hayi sebe registile abantu abafuna ukubuya njalo le njongo yokubunjwa kwale inhlanganiso. Sizayibamba kabanzi ngivikelizayo lapho ukuyabe sokusungulwa khona lo umhlangano.
PJ tininge tine vatereri vari kuda kutaura kuti kwavari zvakamira sei nyaya iyoyi yekushaikwa kwemari. Tombomisa edu mai mwase tichadzoka kwamuri. Tinokumbira sisi Josephine James muripo here panhare. Motitaurisei mbijana. Halo, tirikukunzwai. Kwakamira sei kuchiredzi kwamuri kupa nyaya dzemari? Aiwa, saka muri kurarama sei imi muri? Okay, afone nare ndo dzinenge dzikuita shanje. Tinotenda yedu ngemanga muri nesi pano pachirongwa chedu. Hello, my James, regai tikufonereizve. Nare hadzisi kunyatsonzwika. Tinotaura nemi muchikamu chinotevera. Nare dzacho dzaakunzwika taakuti tichienda. Ma muri kuti chii chingopedzisa henyu?
Ndainzikunzwa yangu. Chinoneta ndechekuti kuno uku ndokokuti zvinhu zvakabatirwa nepati yakapindira munyaya dzemari kuti chero paunotoenza tega tega inongova zvepati zvionesi.
Oraiti, zvematongerwo enyika ndo zvamuri kutaura? Okay, aiwa maita basi.
Ndinopinda mupolitics vanhu vaone mari zvinenge zvichipinda nezvoakanyange panotoenza vanhu aivo vatungamiriri vokuenzesa vanhu vangovavo mapolitics asa kuti uone mari dzacho dzibude maekokeshi angovae vanhu vemari hapachina chichabudirira kana.
Aiwa, tinotenda shuwa, tanzwa zvamataura tichataurirawo vateereri kana vanga vasiri kunzwa nenyaya yenhare. Tinotenda Mai James. Ehoi, muve nezuva rakanaka. Tomboenda kuna Sisi Stella Vambe vari kuchitungwiza.
Hado.
Kwakadii kuchitungwiza uku?
Akutungwiza kuri nani zvako?
Mombotitsananguriro nyaya yekeshi iri kufamba sei? Nyaya yemari muri kukwanisa kuiwana here kumabhanga kana mune mabasa amunoita?
Mari iri kutonetsa kumabhanga. Vanhu vari kutoita kumuka usiku, pamwe vamuka usiku kudaro hautoiwani, uri kutodzoka usina pamwe 3-4 days mumabhanga macho hamuna mari. Ende vari kurimita vachiti kana irimo unogona kungonzi munhu tora $45 kana kuti $50. vamwe still shaya saka mari iri kunoita even kumabasa ichinoita mabasa emaoko tiri kushanda but kana kuti utengese neanokutengera wacho hakuna because vanhu havana mari
imi munobhenga nebhanga ripi
ndinobhenga necab
iri kuti chii pamunenge makuenda unotora mari yenyu
unogona kuti uchingosvika kuseni ungofuudzwa kunzi hatina mari imbomirai pamwe inouya pamwe munosara makamirira kusvikira mudzokere kumba mfina kuiwana pamwe inouya yoona vachomachoma vazhinji amuiwana
kuchitungwiza uku here kana kuti nemutaundi
kuchitungwiza nyange mutaundi tinombotikana ukashaya kuchitungwiza wopinda mutaundi zvakangofanana zviri kuitwa zvacho zvekuti mari haaitori dambudziko
saka semaonero yenyu munofunga kuti zvinhu zvingaitwe kuti zvinhu zvigadzirike
isu tanga tiri kutoisa chichemo kuhurumende kuti kana paine mamwe maitiro avangaita kuti munyika muwanike mari because kuona kwedu isu tichiona sekunge munyika macho chaimo ndiwo musina mari here kana kuti pane zviri kuitika tiri kumapolitizeni kana kuti ti hatinoziva kuti kune kwakaenda mari here kana kuti ti tiri kuitii but takutoshaya kuti mari iri kumbofamba sei
ko panyaya yemabhondi nota apa imi muri kuizviona sei
ma
panyaya yemabhondi notes
mabhondi noti akatouya akatatotambura muchiri kuziva pakamboya dzimwe mari dzemabhera chete kuti zvinhu zvese zvakabva zvatanga kuchinja zvimwe zvinoizvi vamwe vavakutanga kukudza zvinhu nekungonzwa chete kuti ari kuuya kwokuzoti akauya tata kutoona kuti nhamo iyo yakutodzoka zvikasi
aiwa tinotenda mai Stella vambe kunge manga muinesu pano pachirongwa PJ, I think you have another caller.
Siya kwamukela maqhawe moyo. Hello.
Hello.
Kunjani baba?
Hayi siphilile kunjani mama?
Hayi sisiphilile. Uluzwile udaba oluse Goodwin. Ufuna ukusiphathisa lawo. Usecingweni ongapi kwankona?
Yang. Ngisendzini.
Ungapi?
Ngisendzini ekhaya.
Ngapi weZimbabwe?
Okay, ngisendzini ngosimanje.
Izo ndazvinzwa upiche.
Hayi kulungile baba moyo. Ungasipha lawo yombono wakho ngalolu daba lokusilela kwemali.
Ya, engingakutsho ngodaba lwemali. Ukuthi kulabantu abalezimali eziningi emabhanga sebethethe izimali zabo bazifihla ngenxa besesaba udubu olokwalwa bakhona ngomnyaka ka-2008 sebesesaba ukuthi kuzabuyela imali zabo ezi-America zizathathwa baphiwe lawa mabhondi note so abantu imali abalezimali eziningi emabhenki ama-investor sebethethe izimali zabo bafake eceleni kwabo balinde ukuthi babone ukuthi kuzakwenzakala nelizweni leZimbabwe.
Kodwa phela labo abahamba ebhanga sikhuluma kanje abazitholi izimali. Labo abathatha izimali ngale, labo phela abalezi imali eziningi.
Ya, onto yabona ukuthi uhlupho ukuthi akusela umuntu esingakuthi ngesilungu ngama-investor akubuya nemali ukuzophosela kweZimbabwe. Kanti ababelezimali zazisemabhanga ibe ngibatsho ukuthi sebazithatha bafake eceleni kwabo balinda ukuthi babone ukuthi kwenzakalani ngokuhamba kwesikhathi kwalokhu kuthiwa kuzabuya amabhondi note
bamba khonapha ecingweni bamba khonapha ecingweni moyo
PJ, this topic is very interesting because everybody wants to chime in, but unfortunately time is not on our side for the first segment, and we'd like to thank our in-house guest Mrs. Ruth N. Mwase and our valued listeners who've been contributing tonight. Please do not hang up. And but for our radio listeners, as you know, we are now live streaming, so join us on www.voazimbabwe.com. Stay tuned. I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
Mina uPraxedes Jeremiah, kodwa lingakhohlwa ukuba nasikhona ebulenjini be-internet ku-voaindebele.com loba njalo uFacebook lapho esenza khona i-live streaming ku-voaindebele.